Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechitatu kubvumbi 3/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kambani yeEconet Group yatanga urongwa hwekubatsira kuchenesa nzvimbo dzakawirwa nedutu nedambudziko redutu mpengo nemafashanu eCyclone Idai. America inobvisa mari yokubatsira vanhu vanoita zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu vakavhiringwa nedutu mpengo reCyclone Idai kumatunhu eChipinge neChimanimani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeEconet Group yatanga urongwa hwekubatsira kuchenesa nzvimbo dzakawirwa nedambudziko redutu mpengo nemafashanu eCyclone Idai mumatunhu eChimanimani neChipinge kumaNicaland. Econet iri kuita chirongwa ichi yakabatana nevagari vemunzvimbo idzi. Mushandi mukuru wekambani yeEconet Group, Valaf Monyatsine, vanoti kusvika pari zvino vakwanisa kuunganidza vagari vanosvika mazana matatu vakazvipira kubatsira mukuchenesa dzimba dzakakanganiswa nemvura, kugadzira migwagwa kuitira kuti chikafu chikwanise kusvika kunzvimbo dziri kure pamwe nekuita mamwe mabasa akasiyana-siyana. Vanyatsine vanoti kambani yavo yakapa vari kubatsira ava mbatya dzokuzvidzivirira vachiita basa ravo pamwe nezvikwanisiro zvinosanganisira mabhara, mapiki nemafoshoro. Vanyatsine vanoti vakakwanisa kuumba zvikwata zvine vanhu makumi masere zviri kushanda kwamutsvangwa kukopa nekungangu pari zvino. Ngatinzwei vachitsanangurira hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa redu riri kufamba zvakanaka. Panguva ino tiri kunyanya kukoshesa nyaya yekuti tiite tinoti clean up kana kuti kuchenesa nzvimbo. Sekuzova kwemunoita nekuona kwemuri kuita mufananidzo iri kubuda, pane nzvimbo dzakawanda dzakapazika, kune nzvimbo dzakawanda kune matombo aikunguruka, kune nzvimbo dzakawanda dzakavhara zvinhu zvaibva padzimba dzevanhu. Saka nokudaro marara akawanda. Taona zvakakosha kuti ngatibatanei nevagari vemunzvimbo idzi dzeChimanimani neChipinge toita maboka maboka. Saka vanhu vari maboka e8 paboka rimwe chete ndoo vari kuita chirongwa ichi chekuti tibvise marara, matombo nezvimwe zvakangodarodaro zvakarasika pakapazika dzimba. Saka tirikushanda nevagari panguva ino tiri mumusha wemutsvangwa, tiri mumusha wekopa, tiri mumusha wengangu uku kwatatotanga basa. Tino vanhu vanosvika iyo 300 vaakutoita basa pazuva ranhasi.
Vagari vari kutambira sei chirongwa ichi? Vanyatsine, tichiona kuti vanga vachichema zvikuru nenyaya yekuti nzvimbo dzavo hadzisi kusvikika.
Vagari vari kuratidza kutenda kwakanyanya. Muzuva ranezuro ndakanga ndiri pangangu apo nepakopa, uko ndakasangana nemadzisabhuku, ndikasangana nemakansela, ndikasangana nevarayiridzi vemuzvikoro. Apo taikurukura tichiti toita sei nebasa iri. Vairatidza kuti chido chiripo uye vari kutenda nekubatana kwetiri kuita navo pamwe chete tichiedza kuti togadzirisa sei basa iri. Saka chendingati chinonyanya kutikurudzira chirimo mukati mevagari chekuti dai tabatsirwawo kuti tikwanise kuti tigadzirise nzvimbo dzedu, tipeiwo zvipfeko, tipeiwo zvekushandisa, maoko tinawo tinogona kuti tishande.
Ndeapi mamwe mabasa amunotarisira kuzoita mune ramangwana?
basa ri kuno kuchimanimani nekuchipinge ibasa rakakura. Vanhu vachada pekugara, vanoda kuti vadzokere kuzvikoro. Nokudaro tirikushanda nemabasa akasiyana siyana kuti tikwanise kuti vana vakwanise kudzokera zvikoro pezvichavhurwa, nekuti zvikoro zvinosvika kuma 53 zvemunzvimbo iyi zvakakanganisika paitika chiitiko ichi checyclone.
Avo vanga vari mushandi mukuru weEconet Group vaLove More Nyatsine vachitaura vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuChimanimani kumaNikaland. Jonga abatawo kanzvira weWard 23 kwaMutsvangwa kuChimanimani vaJoel Dumagwezu, avo vanoti vari kufadzwa zvikuru nerubatsiro rwavari kuwana kubva kukambani yeEconet Group.
Takatanga ndaize kuti ini ndanga ndichiita community mobilization yekuti tigadzire marodzi edu tione access kuita through kuenda kumatown. Saka ndaendawo ndikachema-chema veEconet vakazondinzwirawo tsitsi, nekuti isu taishandisa mafadza edu maovhorosi tisina maovhorosi tisina zvikwanisiro. EconeT yakazoita chip in yochotipa zvikwanisiro maovhorosi, maherimende, mabhara, mapiki, mafadza nemasavhel. Saka takaitenda zvikuru nekuti peyakauya yakabva yatipawo zvinhu zvekushandisa izvozvo, kunyange zvayo isati yapedza zvese, zvekuti taane 2 days tichishandisa mashavhero acho, mahwiribhara, mareki nemahelmendi etakapfeka iyaya.
Ndezvipi zvikuru zvamuri kunyatsoita mubasa irori?
Tiri kuvhara makomba magalizi akanga akakukurwa nemvura, because kwakasara ari makomba zvekuti kana munhu achifamba mukati megomba iroro anga asingaoneke akanyura. Saka mvura yakadhemeja zvikuru nemahepa akadzika, marebhozi akadzika achivhare marodhi. Saka ndiwe tiri kuti isusu tiri kugadzira kuti motokari dzedu dzione kufamba, kana pakaita dambudziko tione kutakurwa kuenda kumahospitari, kuenda kuzvitoro, kana kufambawo chero munhu anodi vakachira aone kusvika munzvimbo yedu.
Tinonzwawo kuti muri kuita basa rekuchenesa nzvimbo, zvingava zvivakwa zvakapwanywa nezvimwe zvakadaro, mungatsanangura kuti zviri kufambawo sei?
Zvivakwa tiri kufamba, pane dzimba dzakapinda matombo mukati, dzimwe dzakadaro dzakangopwanywawo ngedutu, tichiklinawo kuti munhu wacho kana achizonga akutanga basa azoonawo pekutangira. Pamwe chete anonga achionawo kuti apa pangu pana ndakabatsirwawo necommunity. Zvinoita izvo kuti munhu uyaya asazovafila lonely, nekuti vanhu vanondiregerera kana kuti vanhu vanondiona sei. Anongonga achiona tiri pamwe chete naye, tichichemawo naye pane zvese zvaanenge achiwirwa nazvo nedambudziko rake.
Avo vanga vari kanzvira weWard 23 kwaMutsvangwa kuChimanimani mudunhu reManikaland vaJoel Dumagwezu vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kwekare kuChimanimani. Muzinda weAmerica muZimbabwe wabvisa mari inoita mamiriyoni maviri nemazana mashanu ezviuru zvemadhora kuti ishandiswe mukubatsira vanhu vanoita zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu vakavhiringwa nedutumupengo recyclone Idai kumatunhu eChipinge neChimanimani. Zvimwe zvavabatsira nazvo zvinosanganisira zviuru zviviri zvematani emapfunde, mafuta ekubikisa nezvimwe zvekudya zvinovaka muviri. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vati America inomira nevanhu veZimbabwe panguva yakaoma iyi. Mari yezvekudya izvi zvatambidzwa kusangano rinobatsira vanhu nezvekudya reWorld Food Program, zvichakadaro rimwe remasangano ari kubatsira mumatunhu akawirwa nenjodzi reAngels Foundation rinoti basa rekubatsira vanhu riri kuenderera mberi kunyange hazvo pane zvizhinji zvinodiwa. Mukuru wesangano iri vaEdmore Munyoro vaudza Studio 7 kuti vanhu varambe vachiedza kubatsira, uye tisakanganwa kuti vanhu vazhinji vanoda rubatsiro rwokutanga patsva sezvo zvese zvavakange vainazvo vasisina.
Tingangoti izvozvi zviri kufamba zvakanaka, vanhu vari kumhanya-mhanya kutsvaga zvavangashandise kubatsira, zvingava hembe, zvingava zvekudya, zvingava even nemari. Saka isusu takatotanga yatubiti phase 2 yekukolekta zvimwe zvimwe hembe, tabatira kupedza kutsvagawo futi mapoto, mapureti, mabhaketi kuti tizokwanisa kuendesa. Zvose kutanga hatina kukwanisa kuendesa, but takangopa Ministry of Transport taka apa pako faisu ngorongo kuti zvakabudira sezvati kuda kuronga tipaisu kuzoenda opa ground tinoona tichinopawo
pachine basa rakawanda riroda kuitwa kapa
pachine basa because zvimwe zvanga chimbotedzwa kuti muti opa news izvi kune dzimwe dzimbo dzakwanisa kusvikwa nyaya yekuti mabridge akaeredzwa nemvura marodhi ofeirwa nemvura saka pachine basa richida kutombetwa pachida kuvakwa kudzimba vanhu vanenge vachimbota pani pengi bofanogara vanhu vachada mapreti mapoto basically tongotangidza futi upenyu ngekuti kwakwangu tongotanga from one zvakare
basa ramuri kuita iri muri kuona kuti riri kuita mutsauko here
tiri kuona kuti pane mutsauko uriko
maonero amuri kuita zviri kunyatsodiwa ndezvipi
zvainyopiwa kunyanya ihembe nezvekudya nemabhedo zvinhu zviri kunyanyouya not just kwatiri isusu but even tiri kuona nevamamagachenzo nevamwe vari kubatsirawo besides even nemawera futi because kwangunzi kwangu sina futi mvura kwangu nedambudziko remvura saka ndo zvinhu zviri kunyanyopiwa
pane vari kukubatsira ivo here
isusu tiri kubatsirawo ikoko bezvede kutanga takaita zvinhu kuministry of transport bhozi paingonzi pane rori yakangowanikwa gonyi dzakangowanikwa saingonzi vanhu tingounzai tizadze gonyi tiringoenda chika wani saka apa patakuronga tine urongo hwekuti dai takakwanisa maybe kuwanawo transport kana karori kadiki kekuti tichakure zvinhu
avo vange vari mukuru wesangano roAngels Foundation vaEdmore Munyoro vari parunare kuwatsape nestudio 7 Nyori mkuru we Zimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari kushanya muWashington DC umo vakakokwa nebazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika. Taita rambora kanaka kushanyirwa mumahofisi Studio 7 na Reverend Mtata. Reverend Mtata, tinokuchingamidzai nomufaro. Makadini enyu?
Tinotenda vawande, tinotenda kuva mustudio menyu muno.
Titaurirewo pamusoro perwendo rwenyu. Makaringei?
Tanga taka kokwa ne bazi re State Department tarisira nyaya ye religion ne peace kana kuti zvekutenda nenyaya yerunyararo. Saka vanga vakatikoka kuti titaure namabazi akasiyana siyana ehurumende ye United States vachida kunzwisisa mabasa ari kuitwa nemakereke kuZimbabwe kukurudzira mubato worunyararo.
Sei vachida kuziva nezvebasa riri kuitwa nevemakareke muZimbabwe.
Chekutanga ndechekuti vanoziva kuti makereke ari kuita basa rakawanda kubva munguva yerusununguko gweZimbabwe. Makereke akaita mabasa akawanda aikurudzira runyararo. Asi pamamwedzi yadarika mishoma makereke anga achitaura pamusoro penyaya yekuti zvingaita sei kuti tivake runyararo gunogara kana kuti tingati sustainable peace. Makereke akaita kurudziro yekuti zvinganaka kana tikava neyatingati nhaurirano yenyika yese kana kuti yatingati comprehensive national dialogue. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvavanga vachidawo kuti vanzwise kuti isusu tinozviona sei uyezve vanofunga kuti zvingafamba sei ivo kurudziro yavangati pandeipe.
Pane zvamakavataurira zvese munoona sekuti vakazvitambira nomufaro kana kuti vanoita sokugunun'una pamusoro pezvimwe zvamakavaudza?
Takaona kuti vakagutsikana zvikuru. Vaida kunzwisisa kuti isusu tinoona sei nyaya yenhaurirano. Tikataura kuti nhaurirano ive nechainobudisa chakakosha inofanira kunge iri nhaurirano chekutanga ine singwi-singwi vanhu vese yavanobvumirana. Chechipiri, inofanira kunge ine vanhu vanoitungamira kana kuti vatingati maconveners anogamuchigwa nevanhu vakawanda. Chechitatu, inofanira kunge yakajeka nenyaya yekuti vamwe vanhu vose vacha participate mairi zvakadii kana kuti yatingati broad participation. Uye chechina, inofanira kunge ine yatingati zvibiro kana kuti maprinciples anoigaidha. izvozvo vakati vanoona kuti zvinhu zvakanaka zvikuru kuti nhaurirano ipfuurire kumberi. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvatiri ku zvatakavaudza vakabvumirana nazvo chose.
Mataura nenyaya yenhaurirano, tinoziva kuti imi nemamwe masangano emakereke muri kuedza kubatanidza kana kuunza pamwe chete hurumende nemasangano namapata anopikisa. Pane zvamukati taurira here kuti masvika papi munhaurirano idzi? Chii chamati maronga kusvika pari zvino?
Chekutanga chatinofanira kuti tose tifarire ndechekuti iye zvino nyaya yenhaurirano yenyika yatekeshera nyika yose, uye zvemapato akasiyana siyana ari kuona kukosha kwayo. Tiri kupfuurira kuenda kumberi iye zvino kuti titi vamwe vachiri kutsvaka kunzwisisa kuti zvinofanira kufamba sei, uye zvekuti bvumirane kuti gwara renhaurirano iri richafamba sei. Izvozvo zvese zvichiri muurongwa. Asi chinhu chikuru ndechekuti iye zvino munhu wese muZimbabwe tavapa gwara rimwe chete rokuti nyika yedu kuti ifambe ichienda kumberi. Munhu wese anofanira kunge aripo panhaurirano iyi.
Ko toenda kunyaya yedutu mupengo idai, vemakereke vari kubatsira sei vanhu vakavhiringwa nedutu mupengo iri?
Nyaya yedutu mupengo yakakanganisa upenyu hwavanhu zvikuru pakupfuuridza. Tinoziva vanhu vakawanda vakarashigwa noupenyu, asi chatinoziva nechokuti iko zvino tiri kuidza kuti tichivaka patsva vanhu vakawanda vakakuvara. Hongu pane zvinhu zvekunze zviri kuda kuvakwa, but pane kuvakwa kweupenyu hwevanhu chaihwo. Tine vafundisi vedu iko zvino vanga vachiinda through training yekuti vakwanise kubatsira kuti vanhu vadzikame vakakanganisika, yatingati psychosocial support. Vari kubatsira vanhu kuti vadzikame nezvinhu zvavakaona zvimwe zvaityisa. Asi pane basawo guru riri kuitiwa rokubatsira vanhu kuti vaone zvekudya nezvimwe zvekushandisa munguva iyo ino yokushayiwa. Asi pane basa guru riri kumberi ratinofunga kuti tinofanira kuitiwa, rekuzovakwa kwezvikoro, rekuzovakwa kwemakliniki, rekuzovakwa kwemisha. Zvese izvozvo ibasa ratakatarisana naro, uye zvemakereke ari kukokorodza zvinhu zvakasiyana siyana kuti vanhu vagovaka upenyu hwavo.
Ndoda kudzokera muchidimbu, ndoda kudzokera kunyaya yenhaurirano. Chii chamungatipavo chingaita kuti titarisire? Chii chatingatarisira pane zvamuri kuronga pakati penhaurirano mukuru wenyika nemapata ari kupikisa? Pane chimwe chamungatipavo here ipapo?
Chiripo ndechekuti iko zvino kuti nyika ipinde panhaurirano hasi zvinhu zvinogara zvichiitika mazuva ose. Yasvika nguva yekuti munhu wose anoziva kuti hakuna munhu angatipedzera dambudziko redu kuZimbabwe kusvika isusu maZimbabwe pachedu tagara pasi tikataurirana. Kuti mukuru wenyika akazvibvuma izvozvo ndezvimwe zvezvinhu zvatinofanira kuti tipemberere zvikuru. Chasara ndechokuti zvingaitika sei kuti munhu wese anofanira kunge aripo patafura iyi anga aripo. Iroro ndiro basa ratakatarisana naro, and tine tarisiro yakakura zvikuru yekuti zvinofanira kuitika munguva pfupi inotevera.
Reverend Mutata, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa kuti tikuone tichitaura nemi. Tinoimba kuti zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka. Tinoimba kuti rwendo rwenyu ruchabudirira. Avo vanga vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vachitaura vari kuno kustudio 7 kuWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveUkraine zviri kunze kwenyika zvinonzi zviri kutsigira mutungamiri wenyika iyi vaPetro Poroshenko kudarika vamwe vatungamiri vemapato vakapinda musarudzo yekutanga yemutungamiri wenyika zvondorapera. Izvi zvinosiyana nezviri kuitwa nezvizvarwa zvenyika iyi zviri muUkraine. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vasangana nhasi nemhuri dzevakuru vakuru vatanhatu vekambani yeCitgo Petroleum, avo vakachengetedzwa nehurumende yavaNicolas Maduro kuVenezuela. VaPence vakurudzira kuti zvizvarwa zveAmerica zvishanu pamwe nemugari wemuAmerica mumwe chete vabviswe muusungwa, vachiti vakachengetedzwa zvisiri pamutemo. Madzimai anobva kuZimbabwe anopinda kereke yeSeventh Day Adventist vakaumba sangano ravo rinonzi Zimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Sangano iri rakaumbwa nechinangwa chekuti madzimai apote achisangana vachinamata nekusimudzirana mumweya. Mumwe uya vanoronga misangano iyi inoitwa kamwe chete pagore, amai Enias Chibaya, vaita hurukurona Praxedes Jeremiah pamusoro pomusangano wegore rino uyo uri kutanga mangwana uchipera nesvondo kuno kuAmerica.
Sangano iri takaritanga 15 years ago, rakangotangwa riine vanhu vashoma shoma, takatanga tiri madzimai aisvika 15, vakangowangofunga pane imwe weekend vakangotanga tisanganei semaZimbabweans vari pano. And kubva gore iroro abva rangotanga chiwa an annual event.
Iwo musangano wegore rino uri kutanga riini?
Uri kutanga musi waApril 4th kusvika April 7th, uri kuitirwa kuTampa, Florida. Gore negore tinotsvaga state yatinoenda kuitira misangano yedu. Gore rino vanhu vanenge vari kuFlorida, Tampa, Florida, kubvira April 4th kusvika April 7th.
Zvii zvinenge zvichiitika ipapa?
Ndinenge ari yekuti bato iri ibato riri based pane maprinciples echiKristu. Focus yedu sebato rekuya pamwe chete semaZimbabwean women vari muno mudiaspora kusimudzirana mumweya mukunamata nezvinhu zvinoti affecta isu semadzimai kana tichinge tisiri muculture yedu, machallenges atinosangana nawo. Tinotsvaga maguest speakers vanenge vaine dzidza kwakakwana neexperience mune matopics anenge ari challenging kumadzimai.
Vateereri vangada kuziva kuti imi semadzimai eSabata pane zvamuri kuitawo here kubatsira kunana Chimanimani nekuChipinge vakaitika dambudziko recyclone idai?
Tine urombo zvikuru nenhamo yakatiwira isu semaZimbabweans nenyika yedu nenyika dzakatitenderedza. Endi takaisa musoro pamwe chete sekomiti, sezawaki, tese gurupu rese bato rese remadzimai. Tikati toita sei titibatsire cyclone idai nemavictims iyaya. Saka tichange tichitumira macontributions akaitwa nemadzimai vhiki rinouya musangano uchingopera. Tine macontributions ataka kolekta endi tichakolekta mamwe macontributions madzimai vakatotarisira kubatsira nekubvisa macontributions avo munguva yemusangano. Pamusoro peje cyclone idai tine maprojects etanga tiinawo kuZimbabwe kurikidza gore rino rese anosanganisira kubhadhara maexam fees ewana, kubhadhara mafees throughout the year for selected students anenge akaidentifaiwa kubvira kumatebeleland kusvika kumanikaland.
Dingindira regore rino remusangano wezawaki?
Dingindira regore rino rinoti let go and let God, zviregere uzvipe kuna Mwari. Whatever it is, timi yedu iri kutiti chero zvazviri izvozvo zviregerei tozvipira kuna Mwari, zvinotirerukira. Theme song yedu yoti there is power in the blood of Jesus, mune simba mukati meropa raJesu. Saka nachinge tazviregera zvese zvinenge zvichitinetsa tozviisa kuna Mwari, ende kuna Mwari kune simba muropa raJesu.
Avo vange vari mai Enis Chibaya vesangano reZimbabwe Adventist Women Abroad Conference vachitaura vari parunare vari kuCalifornia kuno kuAmerica naPraxedes Jeremiah weStudio 7. Chikwata chevashandi vemamwe makanzuru emunyika chiri muBulawayo kuti chiongorore mashanduro ekanzuru yeguta iri senzira yekuedza kuvandudza mabasa akasiyana-siyana anoitira vagari. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Chirongwa ichi, icho chinozikanwa kunzi Service Level Benchmarking Peer Review, chinotarisa mabasa akasiyana-siyana anoitwa nemakanzuru, akaita sekuwanisa vagari mvura yakachena, kutakurwa kwemarara, migwagwa, uyewo kuti makanzuru anoita mabasa awo nemazvo here. Sachigaro wechikwata chiri kuongorora mashandiro ekanzuro eguta reBulawayo vaGeorge Makunde vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakatanga mugore ra2012. VaMakunde ava vanove munyori wekanzuro yechitungwiza varivo Sachigaro weTown Clerks Forum vati chirongwa ichi chinoitwa vemakanzuro vachishanda nehurumende pasi pebazi rezvekutongwa kwematunhu nechinangwa chekuedza kuti makanzuro aite mabasa avo nemazvo.
Chirongwa ichi chakakosha iye zvino kanzuro yoga yoga yemuguta yakukwanisa kubuditsa chimiro chezvakaitika kuburikidza nenhamba dzevagari, kuziva kuti tine dzimbangane kuBulawayo, kuziva kuti dzine mamita ingani, kuziva kuti vagari varimo vanobhadhara vangani vasingabhadhare vangani, nezvikonzero kuri kuwanikwa mvura nekwaisingawanikwe zvaakukwanisika kubuda kuburikidza nechirongwa ichochi.
Chirongwa ichi pachakatanga chanyanyotarisa mashandiro evashandi vemakanzuro, asi iko zvino chave kutarisa zvakasiyana-siyana kusanganisira mashandisiro anoita makanzuro mari uye mamiriro ehomwe dzemakanzuro aya. Aka ndeke kutanga ongororo yakadai ichiitwa muguta reBulawayo. VaMakunde vati ongororo iyi haizi yekupuma uroyi asi kuedza kubatsira kuti makanzuro aite mabasa anotarisirwa kuita nemazvo. Vatiwo pavanopedza kuita ongororo iyi zvavanenge vawana vachazvizivisa kune veruzhinji.
Gwaro rinoziviswa harisi chinhu chakavanzika, chinhu chinoda kurakidza vagari vashandirwi nevashandi kuti vagoziva chimiro chakaitika kuno kuBulawayo. Kana vari vagari, kana iri nyaya yekuti kanzuro iri kutadza kuwana zvainokwanisa kunge ichiita kuburikidza nekuti vane zvavasiri kubhadhara, muripoti imomo zvinenge zvakataurwa kuti pano tiri kuita dambudziko. Saka tinoriita gwarero kuti gozikamwa kuti vanhu vagoziva pavamire nepamire kanzuro yavo, togoplana pamwe chete tichinda mberi. Ndosaka takoka vese mastakeholders, vagari vemumusha.
Kanzura weguta reBulawayo vaSilas Chigora vatsinhirwa kukosha kwakaita chirongwa ichi vachiti chinobatsira kuvandudza mabasa ekanzuru. Zvichakadaro, kanzuro yeBulawayo yakazivisa nezuro kuti yambosendeka parutivi chirongwa chekupota ichivhara mvura chayaive yatanga muna kukadzi. Muchiziviso chayo, kanzuro yakati yaive yamisa chirongwa ichi ichivimba kuti vagari vachakwanisa kushandisa mvura isingadarike 125 megaliters pazuva. Pari zvino vagari vari kushandisa 150 megaliters pazuva, uye kanzuro iri kukurudzira kuti vanhu vashandise mvura zvine mwero. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Muchirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kusangana neavo vakawirwa nedambudziko recyclone Idai kuManicaland nekumasvingo. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Ini ndinoitwa mufundisi Richard Moyo, ndiri kuno zvangu kuSouth Africa. Nauye cyclone Idai zvinotambudza zvinhu zvakawira nyika yeZimbabwe, zvinhu zvatasingafungidziri kuti zvingagona kubata nenzira yakaita. Nekuti tinomboziva mvura yechinaya kuti iyi mawira yakaita zvakasiya dambudziko hombe risingaperi mupfungwa nemundangariro dzevanhu, iro vanhu zvavo vakapiwa chikafu kana vakapiwa zvose, asi voti mushava nokutambudzika muhana dzevazhinji kunyanyaya kune vechidiki vakaona dambudziko iroro, zvinhu zvinorwadza chose. Chitizve nokurashikirwa zvekakaita hama dzedu vakuru nevadiki, zvinhu zvakatitambudza zvinotirwadza, nekuti tinoziziva mvura inosinaya but manaira yakaita nenzira yakaita nayo zvinhu zvinotishiyisa kana kuti tizvirondedzere, nekuti tinoziziva kuti mvura inosinaya. Asiwo hatinewo zvatingazviita, tinongoisa kuna Mwari. Chada kuti gonokurudzira kumhuri yose yeZimbabwe, kuChipinge nekuChimanimani nenzvimbo dzakaitasekunana dzaka kana kunzvimbo yekwedu kwatinobva, kwakatorwa zvikepu zvose zvinokrisa vanhu Rwizi Wasave, zvinhu zvinotambudza zvinorwadza. Dangoti kuvanhu vose ngatingogonai kutsunga mwoyo, nokuti tinoziva kuti pasi pezuva pane zvimwe zvinhu zvinoitika zvatisina tarisiro nazvo, zvinenge zvakangorongwa zvakadaro. Saka zvimwe zvimwe zvinorwadza, zvinotambudza kuona chimiro chakaitika kuChimanimani kurana ngangu nedzimwe nzvo dzakasiyana-siyana, kuonekwa musha mizhinji yechiparara zvachose, baba namai nevana vachitadza kuwanikwa nemunhu mumwe chete, zvizvinorwadza. Saka tinongosa kuna Mwari, kudai Mwari akatitungamira, dai Mwari akatungamira akanyaradza. Nekuva ino yandoda kuti ndigone kutora mashoko kuti anoda kuti vanhu tigone kunyenya kutsungirira pamunamato zvikuru sei, kunyengetera kana kuvaitiwo munyengetero vanhu vakafanana nevano kuvakurudzira paminyengetero dzatiri kuzama kuita. Tangosa kuna Mwari, kudai Mwari akavabatsira akavaitira zvakanaka, nokuti zvinhu zvinorwadza zvatakasangana nazvo.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.